Patange tichitaura pachirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Tange tichitaura nevadzidzisi avo vari kufamba kubva kwaMutare vakananga kuHarare. Patange tichitaura nemumwe mukuru wavo vaObed Masaraure nemunyori mukuru wemadzimai vaBrenda Musavengana. Mapurisa abva asvika akavabata vari parunhare neStudio 7.
Tanga tasvika paruwa patabatwa nepolisi. Saka izvozvi vatitakura vatiendesa pacentral ndopatatosvika izvezvi.
Muri vangani?
Tiri 14.
Masungwa here kana kuti mangotorwa hamusati maziva kuti chiri kurongwa?
Pari zvino vangotitakura vasati vatitaurira kuti zvinhu zvii zviri kuitika.
Pane vamwe vasara vachiri kufamba?
Pane vamwe vasara vanga vari kumashure.
Vamunoti vasara vanga musinavo here?
Tiri pamwe chete, saka isu tandiri kumberi ndisatorwa.
Saka iko zvinezvi zvanzi chii?
Tangosvika pacentral vasati vataura kuti zvinhu tiri kuitwa sei tichingori panze.
Ko vamwe venyu varipo here titaure navo?
Hongu munokwanisa kutaura navo vari pasi.
Makadiva Masaraure?
Oye, tiri nani.
Ndanzwa kuti matorwa asi hapana zvataurwa.
Bachajiza akati apurisewa tiri kutoburuka izvezvi sezvaazvitaurwa na Comrade Brenda. Saka tangoburuka takamirira kuti tinzwe kuti mhosva yedu ndeyei tichafamba sei.
Vasara uko vasara vangani?
Tatichifamba tiri 14 vamwe vasara 26 vasina kubatwa nekuti vanga vari kumashure.
Kana mabva pamapurisa ipapapa moda kuita sei?
Tikabva pamapurisa tichadzokera kunotangira patasungirwa totanga kufamba tidzoka muHarare. Tine chishuwo chekusvika tichipa petisheni yedu kuna Minister of Finance chinogara pamahofisi pake kusvika atipa mari yemaunited states dollars sezvatakawirirana muna 2012. Hatisi kuzobvapo nekuti vanhu vatinavo havakwanisi kuenda kuhuridha, vakwanisoenda kucrismas, vakwanisoenda kunew year. Mhuri dzavo dziri kutambura, ivo vari kutambura. Saka titori muhondo yeii kusvikira mari yapinda mumaakaunti medu tinenge tiri pama.
Ini ndini Tanonoka Wande.